manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare. Asi vagari vekuchinhoi vanotadza kutora mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga anga asina mari. Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare, asi mamwe mabhanga akaita seCabs anga aine mitsetse mirefu-refu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti mabhanga mazhinji yanga achipa vanhu mari itsvayebepa ye$2 kunyange hazvo mabhanga aya anga achingopazana rimwe chete remadhora. Mumwe vakwanisa kuwana mari kubhanga reStandBig vaGoodwill Kapfunde vati vafara zvikuru sezvo vawana mari yavo nenguva shoma-shoma. Vati vanga vava nemwedzi inokwana miviri vachishaya mari kubhanga ravo.
Aiwa, ndiri kunzwa kufara chose. Ndaiti mari ndaiona kuna Nelson Mandela ndokwandaitora kuStandBig. Ndaitora zvakareruka, hanaumboita. Ndaita 6 minutes zichiti ndiwane mari. Handina kumukira. Ndikanyeba kuti ndamukira, ndauya manje-manje vandangowana mari. Ndane almost ndane 2 months sinamboona kana mari. Ndisina kumboona mari. Saka apa ndatofara nokuti ndatotanga kutoita sei kuti iwanawo iko zvinezvi. Ndachipuwa $100.
Vapo Malunga, avo vanga vari pamutsetse pane rimwe bhanga vakamirira kutora mari yavo, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vava pedyo nekutora mari, vanga vamira kweawa imwe chete. Asi vamalunga vatiwo vachazonyatsopembererera kana vakwanisa kuwana mari yavo mazuva ose avanenge vachida, kwete zvemusi mumwe chete.
Takamirira mari hasati aiwana. Kusvika takukwanisa kutora mari almost every day, every week, every hour. Tochitanga maikutsikana kuti mari yakudi yakuwanika. Because parizvinonzi kuti ndichada kuti mari handichandaitoitora, ndakamira palaini kuda kuti ndiipuwe. Saka inini handichandaudza kuti mari yakubuda here kana kuti hasati yakuwanika. An hour match ndiri pano. Chanzi chambofa kana chambo-updateka kana semishini yakambenge yakambotonhora. Saka maybe yanga yakanganwa, saka yambonge ichigadzirwa-gadzirwa. So we are just hoping kuti tinewana.
Ongororo yaitwawo neStudio 7 yaratidza kuti vanotengesa mari mumigwagwa vanga vatove nemari iyi mangwanani. Mumwe anotengesa mari mumugwagwa angoda kuzikanwa nezita rekuti Rigo audza Studio 7 kuti angawana mari iyi mangwanani, asi aramba kutaura kuti aiwana kupi.
Yatovako kuno kwatiri ndekwainotanga kusvikira tisipa mani chenji hacho. Bari makwenzi ndiye ari kunetsa kubatika ma-1-1 makwenzi. Bari mabhoni vanonzi manotsi ha zvaaright ha mustreet. Asi hamina kubhinga kuti wakupuwo here bari sitatowanatsi. Isizo hayo izvozvo taakuudza izvi mangwana munotivharisira kubasa kwedu.
Mumwe zvakare anotenga nekutengesa mari mumigwagwa asina kuda kudomwa nezita ati nhasi anga angowana ma$2 emari yemabhondi iri yemusvo pamwe chete ne$2 yebepa. Asi atanga asati awana mari yebepa ye$5.
Mari atawana ma coins ma $2 nema $2 ebepa asi ma $5 atisati aona.
Kunyange hazvo mabhanga angachipa madoras ana, bhanga guru renyika rinobvumidza kuti munhu atore madora mazana matatu pasvondo roga roga. Vamwe vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti bhanga guru rikwidze mari inotorwa pasvondo chero kusvika pamadhora zviuru zviviri, vachiti mari yavari kuwana pazuva haina zvainotenga. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo zvingarerutsa upenyu hweveruzhinji kana vanhu vakawana mari pasina kutanga vabhadhara muripo. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kubata gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya nezvekushayikwa kwemari yebepa ye$5, vaMangudya vakaudza Studio 7 nezuro kuti vachange vachiisa mari iyi zvishoma nezvishoma mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mabhanga sezvo mabhanga emuchinoi akawanda asati awana mari kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, kunyanga hazvo rakaparura mari itsva munyika. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumabhanga emuchinoi maswera musina mari sezvo mabhanga aya ari kuti akamirira kupiwa mari neRBZ. Mabhanga aya aitarisira mari iyi nezuro asi hapana chakaitika. Nhasi zvakare mabhanga aya anga akatarisira kuwana mari, izvo zvisina kuitika zvakare. Mukuru webhanga rePost Office Saving Bank kana kuti POSB muchinoi vaErasmus Matiza vati havasati vawana mari itsva kana yemabhondi noti kubva nezuro. Mashoko avaMatiza asigirwa nevakuru vakawanda vemabhanga emuchinoi. Mumwe mugari wepapurazi rebhaguta riri pedyo nechinoi, amai Mavis Tom, avo vanobhenga nePOSB vati vanzi hapana mari uye havazive kuti mari ichauya riini.
Iva ari kutaura kuti hanzi hatisi kuziva kuti inowanika riini mari yacho. Mari yacho hatasi kuziva kuti inowanika riini.
Mumwe mugari atadza kutora mari vapesa inyandoro vati semaonero avo bhanga guru renyika rakakurumidza kumedza kutsenga richada sezvo rakaparura mari itsva risina kugadzirira. Vanyandoro vati zviri kuita bhanga guru zvakafanana nekushevedzera muchato munhu asina kugadzirira.
Vanga kusina mari, vanga vasati varisiza mari, nekuti from what we had kubva pamusuwe svondo panews vainzi mari yako about 1 billion is going to be distributed kono kusina maybe shortage yetransport yekuisa mota kuno, but I think kana munhu akati kwaane muchato it means he is well prepared, all things are in place.
Vanyandoro vati vakatarisira mari kubhanga sezvo vanga vanzwa nekuchajwa mari yakawanda neEcoCash pavanenge vachitenga.
So it's like it's not easier because takuvarawo nevari kuti chaja ma 60% yeconnector yeEcoCash. Saka tikabva tangoini ono kusina maybe shortage yetransport yekuisa mota kuno.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reRBZ kuti sei risina kuendesa mari kumabhanga emuchinoi. Asi gavhuna webhanga iri vaJohn Mangudya vaudza Studio 7 kuti motokari dzemabhanga akawanda dzainge dziri pabhanga ravo dzakamirira kutakura mari iyi. Bhanga guru renyika rinoti rakaparura mari itsva iyi iri mumadhora maviri akabatana emakoini neebepa pamwe nemadhora mashanu akabatana ebepa senzira yekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vana mukoti vemuzvipatara zvekanzuro pamwe nemakiriniki vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa danho rinonzi rakanganisa kufambiswa kwezveutano muguta iri. Sachigaro verimwe sangano revashandi vekanzuru reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu vanoti vashandi vari mugrade 5 kusvika mugrade 16 ndovari kunyanya kuomerwa neupenyu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tingangoti zvina zvina kumira zvakanaka musiti vaHarare as a whole in terms of my employees are mugrade 5 to 16. I include that particular group of employee, my nurses. And it's to do with the incapacity in terms of mari dzavari kutambira versus what is now obtaining on the market. Mari dzavo hadzichaenderani nemamiriro akaita economy yeZimbabwe. So it's a cause of concern which needs urgent attention, and we've been paying attention to it through my deliberations, the city of Harare, as well as at the Employment Council for the Harare Municipal Undertaking.
Saka zviri kureva here kuti vashandi vapinda pakurangwa mabasa zvakamira sei?
Situation iripo ndeyekuti even majority of the workers, they are still providing a service to the residents. Although the situation is dicey, in that in certain instances, munhu anenge asitonera mari even yebhasi kana kuti mari yekuti asiyire vana kuti vanodyei and whatever. And this is what we've been trying to impress upon the employer, that look, my employees are incapacitated, and it's quite an urgent issue which needs your attention as the employer to ensure buti vakwanisa kuwana mari dzinoenderana ne the economic situation. But what has happened is that the employer now was not amenable to increasing entering that agreement kusvika patiri today.
Saka mune tarisiro yekugara pasi here nekanzuro kuti mugadzirise matambudziko?
Nezuro taitove tine musangano watati nawo naiye mubati wechigaro wesiti Harare chief executive na finance director vacho na chairman weemployer party councillor Jacob Mafume neemployee party yese tichidiscussa over issue iyoyo. Saka pakazobuda position yekuti kwete inthe interim allow us kuti tiite regroup, tiite maconsultations edu. Then on Monday and Tuesday, munoma Harare kuNEC, tokwanisa kuita the necessary meeting so that we resolve, including issue yemasalaries at 2019.
Vanga vari sachigaro verimwe sangano revashandi vekanzuro yeHarare reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo inozviziva kuti vashandi vakaomerwa uye iri kuedza nepose painogona kuti igadzirise mashandiro avo.
Munonzwisisa imi kuti nyika inoiyi haina kumira zvakanaka paupfumi hwenyika. So matambudziko arisangana nevashandi, matambudziko anotibata zvikuru, matambudziko atikusanganawo nawo tisu sekanzuro seinstitution. Saka yangova nyaya yekuchemera kune umwe ari kuchemawo, muchifunga kuti umwe ane mari, umwe haana, umwe anayo, umwe haana. So matambudziko andiri kutaura nezvavaya ndeyekuti iyo kanzuro pachayo ine matambudzikowo ekuti haisi kukwanisa kuwanawo zvinoigutsa kubva kuvagari. Vagariwo vane matambudzikowo ekuti havasi kukwanisa kuwanawo zvinovagutsa kune kwavanoshandirawo. Kumakambani kunoshandira vagari kune matambudzikowo futi zvakare, nekuti ikonomi yacho inongobata munhu wese. Saka zviripo kupindura chaizvo maringe nekwese nenyama ndibvunza ndezvekuti hongu sekanzuro tirikusanganawo nematambudziko atirikusangana nawo. Matambudziko aya anobva mukushayiwa kuwana zvinogutsa kuti tingokwanise kufadza munhu wose. So vashandi vekanzuro vamwe vakanyora vakati vane kundikano yekuuya kubasa, inova kundikano yatakagara pasi tikaongorora. Saka pari zvinezvi tine mamiting atikuita neutungamiriri hwevashandi kuti tione kuti zvidiki zvatingakwanisa kunga tichigadzirisawo ndezvipi kuti vange vachibudirira kuuya kubasa. Pari zvinezvi vasi kuuya kubasa ndivana mukoti vanoshandira kumakliniki kwedu, vanova vatiri kukurudzira kuti uyai kubasa tinge tichigadzirisa matambudziko enyika yedu tiri pamwe chete.
Vanouya sei kumabasa vachiti havana mari? Mune urongwa here hwamuri kuvaitira wekuti vakwanise kunge vachienda kumabasa?
Nyaya yeurongwa ndeyekuti mwedzi miviri yapfuura takakwanisa kuvapa $120 pamusoro pezvangu achiwana ne6% increment. Izvozvi tatiri kubika kuona kuti tingavape futi here imwe mari yekuti ibatsirikane. Pandabva kuhofisi ndanga ndichisiya tichikurukura mari nechekuita nema250 ekuti vakwanise kunge vachibatsirikana. So sezvandataura kuti iyi haisi nyaya yekuti kwandinoshandira ngakundipe mari, inyaya yekuti nyika yedu haina kumira zvakanaka. Saka kana nyika isina kumira zvakanaka, inotadza kumirira zvakanaka mushandirwi nemushandi. Saka haisi nyaya yekuti kana zvinhu zvakwira toti ngatitarisei kukambani. Kambani dzadzoguma dzabhuroka futi zvakare, nekuti ikonomi haisi kambani. Ikonomi haisi institution. Ikonomi haisi murungu waunoshandira.
Vanga vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murwendo rwavo rwekuenda kuAmerica, mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti vachaudza mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti nyika yavo iite zvakawanda mukutevedza nekuzadzisa chibvumirano chekupedza kurwisana icho vakawirirana kuitira kuti Turkey isarwise Syria. Muzinda weCarter Center unoti ichokwadi kuti vakamboe mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vari muchipatara chepa Emerson University kuAtlanta, uko vari kuda kuoparetwa kuitira kuti pabviswe zviri kunetsa muuropi hwavo. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemusi wechina vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga munyika, hamuna kuwirirana kuti bhajeti iri richaunza chovivi here kana kuti kwete. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa kuparura bhajeti remari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nemasere. Vachitaura nebepanhau reSunday Mail, muzvinafundo Ncube vakati bhajeti regore rinouya rinenge rakanangana nekuti hupfumi hukure, uye rakasiyana nebhajeti regore rino iro rainge rakanangana nekuti vanhu vasunge dzisimbe. Mubhajeti regore rinouya, vaNcube vanoti vanoda kuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika, kuwanisa vanhu mabasa uye kusimudzira vari kumaruwa. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti vakabva nako kumhunga hakuna ipwa.
Aha, pano chinobuda is just a waste of time because economy yaita dambudziko reinflation. So Muturi acho aine bhajeti rine mabhiriyoni emadollars anosvika ma30 billion dollars, but chiri kubhajeti kwapaipa imhepo inflation. Ukazokonverta 30 billion iyoyoyo to the exchange rate riri kuma20, urikutoona kuti ibhajeti re 1.5 billion. Ukozokombeya kuti the original bhajeti yegore rakapera yenge iri kuma8 billion. It means kuti economy yatoshiringa but iri kuexpanda mumhepo. Bhajeti iri richatadza kuadresa zvinhu zviri kurwadza vanhu veZimbabwe, zvakafanira kuti maprize ari kukwira, and ari kukwira nenyaya yekuti US dollar rakabviswa. This budget will not address that.
Nyaya yemadhokotera ari kuzingwa, nyaya yekushayikwa kwemari, nyaya yechitoro kwechikafu.
Mumwe muzvina bhizimisi vari nhengo yezanupf vagilbert muponda vanoti vancube vanokwanisa kuvandudza zvinhu vamuponda vati vari kutarisira kuti vancube vazadzikise chivimbiso chavo chekusimudzira vemabhizimisi izvi zvingaitwe sei vanotsanangura
nekudevelopa yatinoti iyo entrepreneurial infrastructure nekuti maentrepreneur vanhu vaya vanotanga mabhizinesi vange vaine zvinovasapota zvinoti vakwanise kusimukira kuti kana ini ndatanga bhizinesi rangu nhasi ndinge ndichidawo advisory service ndinge ndichidawo intaneti ndinge ndichidawo ofisi yekushandira.
Mutungamiri wezctu vapeter mutasa vanoti sevashandi havana zvavo chavari kunyanya kutarisira kubva kubhajeti iri.
Hapana chatiri kutarisira kuti chingabuda nekuti hazvigone kuti munhu akatanga dambudziko ratakatarisana naro awe futi anofanira kuti ari pedze. Hakuna chatichashanduka chatiri kuona chingaita kuti bhajeti rive necheringaunza. Upfumi hwenyika huri mumandondo, vari kutungamira hapana chavari kutipa chingaunza confidence.
Tavabvunzawo kuti vakambosumwa here kuti kwaita nhimbe yekuziya bhajeti racho.
Vagara vasumi vashandi havana basa nesu vashandi vane zvavanenge vachikoita vachingofutirira vachiti vari kuconsulta.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotivo chavari kuda kuti chigadziriswe inyaya yemitengo yoramba ichiita chamuramba mhuru. Ko panyaya yemutero wezvikamu zviviri pazana remadhora vamurefu vanotipa maonero avo.
Zvikutarisirawo zvakare kuti pamwe vachaita relief panyaya dzezvetax. Handi munoziva kuti kune 2% transaction tax iri kutora mari yakawanda chaizvo kubva kumakambani nemaindividuals vanhu vanenge vachitransacta nekuti hakuna cash yakakwana munyika saka vanhu vazhinji vanosevenzesa electronic means. Saka iyoyo tax inobata vanhu vanenge vachiswipa kana kuita ecocash kana kutumira mari nemaelectronic means maRTGS transactions aya. Saka tikutarisira kuti dai vakatiitirawo relief ipapo.
Asi vamuponda vane muonero wakasiyana.
2% kuti ikuomesera vashandi handingadaro zvangu inorwadza itax yagara ichirwadza musho iwo unoiziva ikoko blating kuamerica kuti munhu wese anofanira kutobhadhara tax. Zimbabwe problem yataita ndeyekuti makambani edu nemabhizinesi akawanda aya tinoti informal yekuti vanhu vakawanda havachina mabhenki account and havadeclare revenue yavo kana income yavo and havaite maaccounts avo zvokuti vanobhadhara tax kuzimbabwe. Hazviitiki izvozvo. Chiri kunetsa ipapa ndo chinozoreva kuti government inanga masocial services anofanira kuprovide atingati health, education, roads, infrastructure, mvura zvinhu izvo zvinokwanisa kufanira kuiswa but mari yacho inobva kupi? Mari inobva kutax. Indangodzi iri kurwadza asi mukatarisa mabhazi ezvuti ari kutenderera Zimbabwe yese yatingati public system transport yadzoka zvakare blessing inoziva patakikura yanga iriko izvozvi yataanayo iri kutosainiswa ne 2% tax yatiritavanezva iyoyoyi.
Kunze kwekuparurwa kwebhajeti nemusi wechina veruzhinji vakamirirawo kuona kuti nhengo dzemdc dzichabuda here mudare reparamende dzichiratidzira zvakare kusacherechedza mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa avo dzinoti vakasarudzwa zveukopokopo. Vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vanenge vari mudare iri panenge pachiparurwa bhajeti navancube. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuwanikwa kwemari mumabhanga akasiyana-siyana. Oh, good.
Ya,
kuharare ndo kwa tuda utitimbonyazo nzwa. Kuru kufamba sii kuharare uko.
Kuharare kuru right. Nasa mwanga chimbopi oma rima bengi meso ma. Chatumbo kendo kse ni kwenye kwa to bengi na kwa tika iti oze shua ma marinyo wani.
Nyatso titsana ngurei kuti jafamba sii. Mashika pa banga mkaita sii.
Nasi tatu shamisiko ba bengi atina mbomira nguya kati patangoti bengri chivuro anu patatu tanga upi wa mari. Sekwedu tuno wanzo shanisa ma kazi ma swipe kazi. Tanjiku inda pana tila kuneka drago swipe upi wa mari yako.
Mm-hmm.
Tanjiku upi wa ma $50 ma coin ma $2 ma nyuane.
Mhm.
Ndoda chipiwa. Pamwango chipiwa ma $2 paper, but majority yapiwa ma coin.
Saka pane zvimhinga mpinyi zvamasangana nazvo here ndezve?
Kubhenge hakuna zvimhinga mpinyi zvatasangana nazvo but vanhu vanakunyatsofara tanitarisira kuti sezvo iri mari yanzi yaiswa musystem yakati wandei uye zveri nyuwani tanitarisira kuti vachatikwidzirawo withdraw from $50 kuendawopa mari iri nani but mari yacho haina kuchinja tichingopiwa ma$50 $50 yacho haizi kukwanisana unotenga 2 liters yemafuta saka dambudziko racho harisati rapera.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na mukoma munyaradzi ndiri kuJoburg.
Taurai tinzwe mukoma munyaradzi.
Hai taonawo mari ichipuwa vanhu tikafarawo nazvo chaizvo asi tatisingazivi ndekuti ichanyatsa kubatsira here nekuti tinonzwa kuti panga paine matiu akati wandei saka tomboona kusvika mangwana kana mazuva maviri kuti zvichiratidza kuti mari ichange ichiuya yakawanda here kuti vanhu vabatsiridze.
Pane hama dzenyu here dzaiendawo dzichinopiwa mari idzi?
Ndakanga tichimbotaura nasekuru wangu vari kukumusha vachiti vamira mubhengi kuda kwemaawa anokwana kuita maviri nekudini.
Mm-hmm.
Saka vawana mari vazowanawo $200.
Mm-hmm.
Havana kupuwa hese yavanga vachida asi vazowana $200 saka vachitarisirawo kuti mari iyoyo vachaishandisawo kunyanya nyaya dzetransport zvekuti vaende kubasa. Vasi vachaishandisa panyaya dzetransport ivo nevana vechikoro kuenda kubasa nekuchikoro hakuna zvikuru zvavanotarisa kushandisa nekuti mari iyoyo kukwira kuita zvinhu saka yange ichishanda zvakanyanya kukosha zvakaita setransport kuti varambewo vachimira kubasa vachienda kubasa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, mburi ya Zimbabwe, ini ndini Michael Ove. Ndino koka ya kutumipinde mchurongo chedu, chewe chidiki, che The Connection na 8pm. Nasi mchurongo, tukutarisa kuipa kwa kaita uori. Uo, hurumende yava Emerson na Mnangagwa, yaka vimbisa kuruisa. Mchurongo ichi, tichange tichitarisa kuti uori uu, uru kuviringa jaka dii budiriro yewe chidiki, mnyaze ufumi. Kana mchida upi na mchurongo ichi. Shandisai WhatsApp pa number tinoti +1 202 465 0318. Muri ya Zimbabwe, ngatisanganei pa chirongwa The Connection na 8pm.
Kambo andiro dambudziko kubva kuna mushakabvo Oliver Tukumtukudze. Sezvo nguva yedu yapera regaiti ngotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare. Asi vagari vekuchinoi vanotadza kutora mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga aya anga asina mari. Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndimi wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.